No he ido cautiva, llamé vaca fijua. No, ni camaba mu presidente. By popular revolution. Saka, vaca buda wachi maanya wachi tizira ku Equatorial Guinea. And pa kubuda kwa wai nziwai tonga nireche simba for 22 years. And pa kutonga ya papa wargu nzivaka ba mari. Ino bilioni madola marimwe hiyo ndio yavaishandisa vachitenga dzimba. Tinoona kuti vakatenga dzimba dzosvika 281 mapropati ivo nemudzimai wavo, and imwe property yacho iri kuno kuWashington yavananzi vakatenga ne $3 million vana vavo vaidzidza kuno. Saka property iri kunzi yakatengwa necorruption, saka hurumende yekuno kuAmerica iri kuti ruda kutora property iyi sezvo property yakatengwa nemari yeuori.
Zvinogona kuitika here izvi? Hurumende yeAmerica inokwanisa here kutora dzimba idzi kana kuti property dzavajame?
Pamutemo zvinogona kuitika. Muno muAmerica vane mitemo yavo yakasiyana-siyana yavaishandisa kutora maassets, maproperty nemari dzevanhu vemafia nechichi. Saka vanokwanisa kutorera vajame pamutemo iyoyi.
Tikatarisa tinoona kuti kune vaimbova vatungamiri venyika vakawanda vakaita zvimwe chete izvozvo. Sei vangonangana navajame sokuona kwenyu?
Kunangana kunoita nyika nevamwe vanhu kuchisiya vachisiya vamwe, ndingati ndomashandiro egeopolitics dzechisimba nemaobjectives enyika dzakasiyana-siyana. Nyika imwe neimwe ine shamwari dzayo nevaisingashamwaridzani navo, ende kana ukakwanisawo kuita shamwari yedzimwe nyika haubatwi. Asi kana unga usiri shamwari fanika vajame munoita vanga vari pasi pemasanctions, vakaiswa pamasanctions nakudhara neAmerica.